kufara nenyaya yekuti patakaparura urongwa humusi wemande tichiti zvozoitwa mangwana. Vamwe varairidzi vakatotanga kuita vachitotumira mavhidhiyo nemapicha vachiburisa mhumbudo dzavo panze vachishambadza kampeni yedu yatinofunga kuti mangwana painotanga ichange ine mutsindo. Tirikufungira kuti kampeni ichange ichibatanidza varairidzi vose nevarombo vese vari munyika. Tichiona kuti tine dambudziko rimwe chete rekutambudzwa kwatiri kuitwa nekutadza kubatwa zvakanaka kuri kuitwa upfumi hwedu. Tichitarisirwazve kuti kampeni iyoyo ichange ichimutsa vari kuita zvokuronga upfumi hwenyika ino kuti vakwanise kuwana zvavangaite kusimudzira upfumi hwedu. Nekuti kutaura kwatiri kuita kuno mari yedu inofanira kunge yapinda mumaakaunti nhasi, asi tinoziva kuti hapana chatichambowana kumabhengi uye mitengo iri kuramba ichingokwira.
Tiri kuonawo pagwaro ramaburitsa muchiti kune vamwe vemamwe masangano vari kukutsigiraiwo. Ndevatwarawo kutsigirai uye vachapindawo here mukuratidzira uku?
Tinofara nerutsigiro rwakawanda rwatiri kuwana. Crisis Coalition yapinda, Zimbabwe yadzoka, vaiita Jamuka vari kuti tikufamba tese, Occupy Africa Unity Square nevamwe masangano mazhinji ati achapindawo achimobhilaiza mumwe yeZimbabwe kuti batane nesu pachiratidzwa ichi. Chinove chisiri chiratidzwa chevadzidzisi chete, asi chiratidzwa chenyika yose, chevarombo vese vari munyika, vari kutambudzwa vese nenyaya yekutadza kubatwa zvakanaka zvokweupfumi hwenyika ino. Saka tiri kutarisira kuti veshe ivavo vachange vachipinda sekuimbisa kwavo vachange vachipinda mukuratidzira ikoko.
Zvii zvikuru zvamungatarisira kuburitsa kubva mukungoburitsa homwe dzenyu dzichigara dziri panze?
Chekutanga, tine dambudziko rekuti munhu nemunhu kutambura kwake kumba kwake anga akufungwa kuti idambudziko rake, zvaita kuti vamwe vaende kumaprofita vatambise mari vachifamba sekunge vane munyama. Izvi zvikatibatsira kuti mumwe nemumwe avhurike njere avave aware kuti dambudziko ravo harisi ravo voga, idambudziko renyika yose. Nechechipiri, ndinotarisira kuti pachange paine yatingati consensus panyika yose kuti tatambudzwa, ende dambudziko redu harisi remapolitical parties, dambudziko redu harisi rechechi yatinopinda, dambudziko redu inyaya yeutungamiriro hwatiinawo nekuti urombo huri kuuya kune munhu wose chero anofabvuta bato riti. Chechitatu, tiri kutarisira kuti pachavakwa nyaya yekuwirirana yatingati pave netolerance kuti kana maticha akati haakukwanisa kuenda kubasa nenyaya yekuti havana mari, vabereki vanovanzwisisawo kuti zvechokwadi havana mari. Takavaona vachiratidza kuti havana mari, voreka kuvengwa nevemunharaunda kuti vari kuregerere kuenda kumabasa, vanoda kuti vana vedu vasa basa. Vabereki vonzwisisawo dambudziko remadzidzisi.